Jehova mufuzi hapana chando shaya anondiva tisa pamafuro manyoro anoponesa mweya anondifambisa panzira dzokururama nekuda kwezita rake zviro kwazvo unyoro nyasha zvichanditewera ndichagara mumba mashe mazuva namazuva zviro kwazvo kunyangwe ndikafamba mumupata wemumvuri werufu handityi zvakaipa nekuti muneni tsvimbo yenyu nemudonzvo zvinondinyaradza mazuva namazuva zviro kwazvo unyoro nyasha zvichanditewera ndichagara mumba mashe mazuva namazuva zviro kwazvo unyoro nyasha zvichanditewera ndichagara mumba mashe mazuva namazuva ndichagara mumba mashe mazuva namazuva ndichagara mumba mashe mazuva namazuva ndichagara mumba mashe mazuva namazuva.